day.
Tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina chikunguru 23, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti izvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika wasvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana, kana kuti 2034, zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu mazana maviri negumi nevana, kana kuti 214 vaine chirwere ichi pavanhu vakavhenekwa nezuro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzosvisvikana zvikuru nenyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kunonoka kudoma kurukota rwezveutano kutsiva Obadiah Moyo avo vakadzingwa basa. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court anotaura kuti mapurisa haana mvume yekupenengura vanhu vanoshandisa nharembozha dzeEconet Wireless mukuferefeta kwaari kuita mhosva iri kupomerwa kambani iyi yekusafambisa mari zvakanaka. Tichakupa ivo mashoko atumirwa nevamwe vateereri veStudio 7 vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika wasvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana, kana kuti 2034, zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu mazana maviri negumi nevana, kana kuti 214 vaine chirwere ichi pavanhu vakavhenekwa nezuro. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi, zana nemakumi maviri nevatatu, kana kuti 123 vakabva kuSouth Africa, mumwe chete achibva kuZambia, uye vamwe makumi mapfumbamwe, kana kuti 90 vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika nezuro vaive mazana mashanu negumi, kana kuti 510, kuchitiwo vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu, kana kuti 26. Imwe nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain, Dr Matthew Nyashanu, vanoti kukwira kwehuwandu uku mucherechedzo wekuti hurumende haisi kuvheneka vanhu zvakadzama.
Kuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe zvinoratidza zvinhu zvatakagara tichingotaura tiri panapa wakandini, kuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita testing nemazvo, uyezve utano hwedu hauna kusimba zvekuti huri kutevera vanhu vese avo vari kuuya vaine zvirwere. Ndo zvimwe zvinhu zvatakambotaura muchiri kurangarira tiri pachirongwa chino ichi, kuti hurumende inofanira kunge yakasimbisa mabazi anoita zvekutevera nekutesta vanhu. Saka iye zvino chiripo ndechekuti kutestwa kwevanhu ndo kunofanira kunge kuchisimudzirwa, uyezve vanhu vanofanira kunge vachidziviswa nekudzidziswa nguva nenguva kuti vasagara vakaungana vari padhuze napadhuze nekuti vanogona kutapurirana chirwere ichi.
Takanzwawo nemusi wechipiri mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vasimbisa urongwa hwelockdown. Munoona here zvichibatsira padanho ramuri kutaura iri kuti vanhu vasanyanyosangana-sangana?
Matanho akatorwa nehurumende kuti vange vachiita imwe lockdown zvakare handioni achienderana nekudzisa chirwere muZimbabwe, nekuti chinhu chiri kudiwa muZimbabwe ndechekuti vanhu vange vachitestwa, uyezve vanhu vange vachidzidziswa magariro avo. Asi mukuita zvinhu zvese izvi zvinenge zvichitarisirwa kuti vanhu vange vaine kudya kwakakwana, nekuti hatisi kungovadzivirira kubva muchirwere checovid-19 bazi. kune vamwe izvozvi tichitaura kudai vane zvirwere zvinoita zvehypertension, mahigh blood pressure, vamwe vane madiabetes, vamwe vanenge vachitora mapiritsi HIV. Vanhu vese ava vanenge vaine machronic conditions vanenge vachifana kunge vaine kudya kwakanaka. Saka isu tinoona kuti hurumende matanha yakatora ekudzivirira vanhu kuti vasafamba. Hapana chayakaita kuti inobatsira avo vanenge vasina zvekudya, avo vasina mari yekutenga zvinhu. Vanhu vangonzi ngavanogara mudzimba. Saka vanhu vanenge vachitora mapiritsi ava tatovaita kuti endai munofa, pachinambo chekuti tinge tichiwanikwa tiri hurumende tichibatsira vanhu. Hurumende yakuwanikwa iriyo yakusundira vanhu muchoto.
Zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa dambudziko iri kuti risaramba richienderera mberi, tichiona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa munyika huri kukwira?
Hurumende dai yanga ichikwanisa kuti dai yatsvagira vanhu vanotambura vari kumamisha, vari mumadhorobha, vasina zvekudya, kuti inge ichivabatsira nezvinhu izvi. Nekuti kune vamwe vanhu vanenge vachirwara nezvirwere zvakasiyana siyana vanenge vachida rubatsiro rwekuti vazokwanisa kunge vachitora medication yavo.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain. Dr. Matthew Nyashano vari parunare kwakare kuBritain Studio 7. Alliance pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vasingabvumirani nemamwe matanho ekusimbaradza kudzivirira kupararira kweCOVID-19 akatarwa nemutungamiri wenyika nemusi wechipiri nemabhizimusi pamwe nevamwe vanhu vanoti danho iri rakakosha zvikuru uye rinofanirwa kutevedzwa. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera urongwa hwakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa neZuro, mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatwayo vaudza Studio 7 kuti zvichanetsa kutevedza nekuti vanhu vazhinji munyika vanoraramira mumigwagwa sezvo kusina mabasa. Vati vanoona sekuti zviri kuitika izvi zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
Tinotarisa ari kumamezures ari kutarisa nyaya dzepolitics. Isu ndatinokurudzira ndechekuti vanhu titevedzere mitemo dzinonga dzichitaurwa dzakaongororwa naana chiremba. For example, tikatarisa nyaya yekuti social distance, tikatarisa nyaya yekuti vanhu vasabatana maoko nezvakasiyana siyana, ndo zvinhu zvimwe zvakaongororwa zvikapasiswa. Zvamunangagwa zvimwe zvimakefis zvaazvekuda kutoda kubatirira vanhu.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vanotiwo matanho akaita seakatarwa navamunangagwa anofanira kutorwa panzi kwavo pfungwa dzeveruzhinji zvikuru vaya vanotambura. Vati semuenzaniso kambani yeZupco iri kutadza kutakura vanhu uye havaoni kefiu ichibudirira.
Kuti vanhu vanenge vapedza basa na 3 vonzi na 6 kefiu yatanga, ZUPCO haikwanisi kunge yatakura vanhu vese ava vachisvikawo mudzimba nguva dzisati dzati dzasvika 6 o'clock. Saka tiri kuona kuti zvese zviri kuitwa izvi kunyangirana, asi hapana chinobuda apa.
Mutungamiri wesangano rinomirira vemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Rizzo vaudza Studio 7 kuti vanotambira danho rakatorwa nehurumende sezvo riine chinangwa chekudzivirira kupararira kweCOVID-19.
Zvinhu zvataichitambira nokuti tinotya kuti tinozokwanisa kuzotadza kuopareka zvachose kana zvirwere izvi zvikarega kunyatsobatwa zvakanaka sezvatakaona kune dzimwe nyika. Chataitarisirawo ndechekuti dai zvakwanisa kuti taramba tichioparata maawas akati pazuva rega rega, nokuti kupedza basa na 3 o'clock zvinhu zvinobva zvaita kuti productivity idzike.
Vatiwo mamwe makambani ave kuendesa vashandi vavo kunovhenekwa uye zvakakosha kuti izvi zvienderere mberi kuitira kuti makambani aya asabvare zvachose vashandi vapera necoronavirus. Mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vaudza Studio 7 kuti vachatevedza zvakatarwa nehurumende sezo wandu wevanu variku batu wane kufane COVID-19 uri kukwira.
Chota shira kuti kesiu chini chaka naka ata efano kuzo ramba iripo kwema kwenguwa ya karebeisa. Chukuta shira isu kuti kesiu ino kwanza kunge iripo maybe kwema zuanu kwa naito gumi kana gumi ne mana.
Vamutashu watu wema bizimisi, vange vasateleze zvinodiwa pakudzivirira COVID-19, uye zvaitwa nehurumende izvi zvakakosha. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti vange vakatarisira matano matsva akatorwa nehurumende sezvo vanhu vange varivara panyaya yekudzivirira COVID-19, asi vati vanoona sekuti matano aya angadai atorwa mumatunhu akawanda. Denda iri akaita seHarare, Bulawayo nematunhu ane miganhu nedzimwe nyika.
Zvinoomesera vamwe vanhu vari kune dzimwe nzvimbo dzekuti havana kana kesi rimwe chete reCOVID-19, asi vozongosangana nekuomeserwa kuri kuitwa vaya vane nzvimbo dzine makesi akawanda. Tanga tichitarisira isoso kuti hurumende dai yatanga yapa dzidziso yatingati health literacy yakanangana nechirwere cheCOVID-19.
Zvichakadai, vakasanobata chinzvimbo chemutauri webato rezanupf vaPatrick Chinamasa vanoti bato ravo rinotsigira zvikuru danho rakatorwa nemutungamiri wenyika. Vatiwo manyepo kuti danho iri riri kutorwa kudzivirira kuratidzira kuri kurongwa musi wa31 Chikunguru.
Opposition hainei neutano hwevanhu weZimbabwe. Chavo bedzi ndechekuti tapiwa mari here neAmerica neEurope neUK kuti tidzise vanhu weZimbabwe. Vari kupfidziswa zvinezvi nemasanctions pamusoro pezvari kuti aiwa masanctions haana kukwana. Tinofanira kuita zvimwe futi kuti nyika ino ipfidziswe, vanhu vacho vakawanda. Izvozvo tiri kuti seZANU-PF kwete taramba.
Mamwe matanho akatorwa nehurumende kuvhara zvikoro zvepamusoro-soro zvange zvavhurwa, kumisa kufamba kwevanhu pakati pemadhorobha nemaruwa, uye kumiswa kuvhura kwezvikoro zvepasi uku pange kwakatarisirwa svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dzimwe nyanzvi munyadzi utano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti kunyange chirwere checoronavirus chiri kupararira zvakanyanya munyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasati vadoma gurukota rezveutano richatsiva vaObadiah Moyo avakadzingwa vachipomerwa mhosva yekukundikana kuita basa ravo nemazvo. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti sei pasina ata adoma sezvo tanga tisingakwanise kuvabata panharembozha yavo. Nyaya yekushayikwa kwegurukota inonzi iri kupawo kuti nhaurirano pakati pevashandi vemuzvipatara vari kurangwa mabasa nehurumende inetse. Vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano vaAmon Murwira negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vakazvipira kugadzirisa nyaya dzemihoro yevashandi vose vemuhurumende. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo.
Hapana nhaurirano iri kuitwa pari zvinezvi. Takamirira iyo hurumende kuti iuye neofa yainayo. Pari zvinezvi hurumende vakanyarara, havana zvavari kutaura, havana ofa yavari kutaura.
Mungati hurumende yave nemazuva akawanda zvakadii isati ya taura nemi nezve chikumbiro chenje kuti muwedzerwe mari?
Since 18 June vanamukoti vakaramwa mabasa nenyaya yemari, nenyaya yemicapacitation yekuti mari yavanohora haichakwani kuti vakwanise kuenda kumabasa. Hurumende haisati yauya patebho neofa kana kutaura zvayo kuti inokwanisa kubhadhara zvakati kana kuti pane chainokwanisa. Vakanyarara zvichiita sokunge zvinhu zvese zviri nomo. Yeti tiri kuona kuti muzvipatara umo zvinhu hazvinaomera zvakanaka. Tiri kuona muzvipatara vanhu vakawanda vari kudzoserwa kudzimba vachishaya kubatsirwa nekuti vana mukoti havako kuzvipatara, asi hurumende yakanyarara.
Zvinonzika vadongo panorwa nzou, uswa ndohwo kunotsokodzerwa. munyika umu maita akadambudziko rechirwere checoronavirus charurawo pasi rose chatodarika vanhu zviuru zviviri muZimbabwe macho vabatwa nechirwere ichi. Imiwo sevanhu vakatora mhiko yekubatsira varwere, hamuoni here zvakakodzera kuti mungodzokera monotaurirana muri kuzvipatara uko?
Chirwere chadzika midzi zveshuwa muno muZimbabwe checovid 19 enti isu sana mukoti basa redu tinorida tiri prepared kudzokera kubasa kana hurumende ichinge yauya nemari neoffer inokwanisa kuti ana mukoti vakwanise kuenda kubasa. Ma US dollar havari kuda, havari kudimanda neva mari inoshanda. Ibasa rehurumende kumeka sure kuti vanhu veZimbabwe vadzivirirwa kubva kuchirwere ichi.
Poitwa sei apa kugadzisa dambudziko iri?
Hurumende inofanira kutarisa nyaya iyi, igadzirise nyaya iyi zvokuti even vakapa vana mukoti mari nhasi, kutaura kwatiri kuita kuno yavari kuda ema US dollar, kana kuzvipatara kusina zvokushandisa, kusina mapPEs, hationi denda iri tichikwanisa kurirwisa, hationi tichikwanisa kudzivirira denda recovid. Tinotoona zvipatara zvichitozovharwa zvakawanda.
Ava vanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court amai Edith Mushore neZuro vakatara kuti mapurisa haana mvumo yekupenengura vanhu vanoshandisa nharembozha dzeEconet Wireless mukuferefeta kwaari kuita mhosva iri kupomerwa kambani iyi yekusafambisa mari zvakanaka. Econet Wireless yakabatana nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika, vakaenda kumatare edzimhosva neZuro vachikumbira matare aya kuti amise mapurisa kupenengura zviri munharembozha dzevanhu vanoshandisa kambani yeEconet. Mapurisa akanga apiwa masimba nedare ramagistrate muHarare nemusi wechishanu chapfuura yekuti amanikidze kambani yenharembozha iyi kuapa masimba ekuona zviri munharembozha dzevanhu vanoshandisa kambani iyi sezvo pari kufungidzirwa kuti pane uori huri kuitwa mukufambiswa kwemari pachishandiswa nharembozha. Mutarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mumapepa nawo renyuzidei mune nyaya inoti mapurisa emusouth africa nemuZuro akasunga zvitoro zveZimbabwe zviviri zvakawanikwa zviine midzanga yefodya inogadzirwa muZimbabwe inokosha mamiriyoni manomwe emarand. Bepanaure Herald runoti meya weguta reHarare vaHerbert Gomba avakasungwa neZuro vachipomerwa mhosva yekuita zveuori mukugoverwa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba kana kuti matengi vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi. TheZimbabwe Mail inoti dunhu reHarare rebato reMDCT rakandoma munyore mukuru webato iri vaDouglas Mwanzora kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiri webato iri kana rakazoenda kuCongress yaro. Yave nguva yenyu vateereri yekuti muzvitaurire mega zvamunofunga.
Tirege tiri kuenda senge isusu vana mai takabereka tafanye nzara tauraya vana ende kuti tiri kusiwa nevana vatinofira kune nyika dziri kunze uko hatiri kuenda.
Ndiri dongo yambiravo zvezvaro zvose zviri muZimbabwe makare imomo. Coronavirus homu ndizvo kamba shandizvo kuti vanhu ava vane nhara havana chokuita vanochikurisa kuti vagare pamba vanofanisa ivo vanhu vacho vanoti igare mudzimba gare mudzimba ndo vanongodya mari ikoko mari dzinobva zvichemo zvedzimwe nyika zvichidyiwa nevanhu vemakufudzi vane mari. Saka zvinhu zvavakuita zvivi zvokungofosta vanhu zvazvine zvokufikisa vanhu kuti vanhu ava havachavada.
Kana mapurisa chaiwo anohwa zvihara anotosvika mumashopu achichipa ndiona kuti usavhara achipuwa juwa kwa mama, hakuna mali kupinda muru, mende walibisa mama, magono kuda kwa shara. Kucho shoda kuchupa mabasa kwenye mabusa na masochoko. Tewa ndawa nwane njere, zaka mbara, waka pacha, mapenzi, ngawarege, wapinde nesu mroji. Nevanda wawo shara wane iwa, kushukoro wana matembe.
Washamare magadi washamare zidzese vele ndinotenda ndinofara ndinopa kusununguka ambaye makashinga ramadzangu muri kubatsira zvamusikaone pati muri kubatsira. Thank you very much. Ndini Amos Pombora Botswana by now. Goodbye.
Muri seine studio 7 kuno namuya tirova
pamusoro aivashamarari nevaterere studio 7. Ini ndini mudi wazvanaka ndiri pano pamafike ndaida kutaura maonero ako. Chilipachena, wamunanga kwa watanza kutunga midranika. Bazare mumu arnandima, kama wakaringa zira mubeguro zerwa. Hapana shabasha kuona, Mr. Munanga kwa watanza kutunga midranika. Chilipachena, kutima munanga kwa wana kupira wafotiru kwa nevandu. Juga zaware mela, gawa gaziri senyika. Fezo waka chaura pa kuchanga pa 2017, pa waka kutisa wa mkabe. Vashiti wa mkabe wano uuri. Urumendi ya wizi zindu ya cheke shirane uuri saka wanawe zimbangu waruna kumabasi. Vana waka chema kuti wane zara imu morova. Vana waka chema kuti zinuda zekujika imu morova. Saka zibaba waka niva lipa musha. Musha kuna kwa unoenda. Jino kumbira kuti uji ilimishi zi kuna wamunanga kwa kuti wanawe zimbangu waruna kutambura.
Magadini. Eni ingi kumukaru shirezi sautu. Aye, sore kwaminda ya tiruaza. Aminu tuti isra kupi, ya kuda kutura wanu minda yao. Isina kana kupatara. Jasi kukuda ngutura chete, pasina genya, uno wana hiyo mbrezulisha. Ni kuda umaru wa hundu. Aye, ino zwanje za wazo ita za kachenjera.
Kamu kasi basidi sivi nabu. Nangano kwa zao na mkuma machunga, na mkuma matano, na mkuma mabizi, na mkuma zilasi. Ndita mkuma utalapanyai demonstration ni mzwa kechuwani. Kutiwanu anozo, shandizwa kutikangani za mapuza ni masochi. Asimurazo kutizunu ijere, kutiyo urine niluti. Unubuda mbao ino ya kizija mzwa. Muloja wako mpuri zaali kukuda kuno mkuru waka na kutu msoji. Awafana wale mkofi andezo. Nikuka azadi ni majikili na kukuma lukiji ni mmasino kada ni. Awafana ya wakaraka pusa sikuni kala nijikuona. Maturi mweza wano kala kumapara kiko kukunda tena. Zijanyo zimachingura mkana wangu.
Izo zanga zile kufungwa zilamu la tereri zisine ine Studio 7. Isu se Studio 7 atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Mafazi ezveutano nekudzivirirwa kwenyika muAmerica akazivisa nezuro kuti akanga apinda muchibvumirano chinoda kusvika mabhiriyoni maviri emadhora nekambani inogadzira mishonga yePfizer kuti kambani iyi igadzire nhomba kana kuti mavaccine ekudzivirira vanhu kubva kuutachiwana unokonzera chirwere cheCOVID-19. Hurumende yeAmerica inonzi iri kutarisira kuwana mishonga inobatsira vanhu 100 remamiriyoni kana kuti 100 million doses. Uye chibvumirano ichi chinonzi chinobvumidza hurumende kuwana mwe mishonga yenhomba inosvika mamiriyoni mazana mashanu kana kuti 500 million doses. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa neAmerica, Tabata chizvarwa cheZimbabwe uye vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni kuti tinzwe pfungwa dzavo pamusoro pedanho iri.
Idanho rakanaka nekuti maonero edu ndiri kuti pane anonzi macandidate vaccines. Akati wandei ari kugadzirwa muno muAmerica, tine matatu ari kupromisa zvakanyanyisa chaizvo. Akuenda kustate phase clinical trials kuri akuti pamacontrolled studies anga ine vanhu vashoma vakasarudzirwa kuita mastudies iwayo. Nhomba idzi dzinenge dzakaratidza kuti dzinobatsira kuti vanhu vagadzire inonzi immune response kana kuti masoja emuviri anovabatsira kudzivirira pamwe chete nekurwisa utachiona weCovid-19. Saka zvinoratidza kuti sezvo zvine vimbiso yekuti zvinogona kubudirira. Kana akuenda ku-third phase clinical trial, kuchaiswa vanhu vakawanda, kana zvikabudirira ikoko, hurumende yeAmerica iripa kuenda pamberi kuti igare yagadzirira kuti kana mishonga iyi nhomba idzi dzikashanda, pasazoita nguva yakareba kana kuti mukaha wakakura wekuti zvitore nguva kuti mishonga iyi igadzirwe. Saka yapa mari kumberi kuitira kuti kambani yePfizer nedzimwe kambani dzagadzira mimwe mishonga yakada kufanana naiyo here nhomba iyi dzigadzire mishonga iyi igare iripo kuitira kuti kana matrials kana kuti kuferefetwa kuri kuitwa kuti mishonga iyi iri sefi here uye inobatsira zvakasimba here, kana zvikangonzi tazviona kuzvabuda zvakanaka, mishonga iyi inonge yagara yatovapo yobva yaitwa kuti iwe inowanikwa nevanhu vakawanda munguva imwe chete, zvinozobatsira nyika yeAmerica kudzivirira kupararira kweutachiona hweCovid-19. Saka idanho rakanaka, idanho rakanaka zvikuru.
Tiri kuonawo kuti mushonga iwoyu unofanira kunge uchizopiwa mvumo yekushandiswa kubva kuUS Food and Drug Administration. Imi muchitaura kuti hurumende yagara yabhadhara mari, ko mushonga iwo wakanzi haushande iwo vabhadhara mari?
Yatorwa nehurumende yeAmerica yekuti mushonga uyu ukazotadza kushanda kana wasvika ku-third phase, zvinoreva kuti kambani yePfizer hairasikirwe nemari yekugara yagadzira mishonga iyi. Izvi zvinoreva kuti kune kwakurasikirwa kwehurumende. Hurumende ndeinenge yarasikirwa, in other words vanhu veAmerica ndovanenge varasikirwa nemari iyoyo, nokuti hurumende inoshandisa mari yematexes inobva kuvanhu nemakambani.
Tiri kuonawo kuti nhomba iyoyi kana yakanga yasevenza inofanira kunge ichizopiwa zvizvarwa zveAmerica pachena. Hurumende inenge ichizowanei iyo yabudisa mari yakawanda kudai?
Chinoitwa ndechekuti hurumende inowana kurumbidzwa nevana kana nezvizvarwa zveAmerica, nekuti inenge yaita kuti mushonga uyu uwanikwe nekukurumidza uye uchiwanikwa nyika yese ichikerere uchiwanikwa pachena. Chinoda zvekuti vanhu vazive kuti mari yashandiswa nehurumende iyi imari inobva muvanhu kana kuti mari inokorektwa yematexes anobva kuvanhu vanobhadhara mataxes pamwe chete nemadzikambani. Saka hurumende chino inenge yakuwana achiremera nekukudzwa, nekuti pari zvino vana veAmerica vari kuyunyuta kuti hurumende haisinyatsotarisa gwara nekuti chii chaizvo chairi kuita kuti utachiona usaramba uchipararira.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Iye zvinotombokupai nzwisa yekambo katsva kamukoma Champion Boroma kanotaura nezvemagamba ehondo apo nyika yatarisana nezororo remagamba rinouya munguva yemwedzi wanyamavhuvhu unove mwedzi unouya. Kapira muhondo yekusunungura Zimbabwe. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwasvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana kana kuti 2034 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu vakanga vabva kusouth africa kuzambia pamwe nevemunyika vaine chirwere ichi. Mutongi wedare repamusoro anotaura kuti mapurisa haana mvumo yekupenengura vanhu vanoshandisa nharembozha dzeeconet wireless mukuferefeta kwaari kuita mhosva iri kupomerwa kambani iyi yekusafambisa mari zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri tichiti moswera zvakanaka vateereri.